Ini ndine jonga kande miri, ndichiti eni msiri na udzanasi chitatu, chita 11, 2019. Mutewedzeri wemutungamiri wezano PF, uye vari mumwe watewedzeri wemutungamiri wenyika, Vakembo Mohadi, vanoudza musangano wezano PF wepagore kuti hurumende ichapinda zvakare muchirongwa chekutora mapurazi kuitira kuti apive kune vechidiki. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, sezvo madhokotera akawanda akanga adzingwa basa asati adzokera kubasa sekurudziro yakaitwa nehurumende izvo zvava kupa kuti muzvipatara umu muite mitsetse mirefu yevarwere vanenge vakamirira kuonekwa. Hurumende yoronga kusungisa vanoita zvekutengesa nzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo. Vari kunze kwenyika vochema-chema nokukwira kwaita mari inobviswa nevari kunze kuitira kuti vawane mapasipoti matsva kana kumutsiridza mapasipoti avo anenge apera kushanda. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari inobhadharwa kuti vari kunze kwenyika vawane mapasipoti avo zvechimbi-chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-988 shortwave.